maonero angu zvangu ndekuti nyika dzofanira kutombogadzirira chaiko zvakawanda zvichatoitwa kuAmerica navatrump vakadzoka iko zvinoizvi vakadzoka vanokasa zvekuti pane zvakati wandei zvichaita muamerica kuti vazhinji vekuamerica ikoko vachatoshungurudzika nekuti ndikuona kuti USAID yagara iribatsira nyika dzese nezvinhu zvakawanda wanda vari kuda vada kutoivhara saka ndinoona chokuti nyika zhinji kwete south africa chete atika zhinji ngadzigadzirire kuti pane zvakawanda zvinogona kuchinjwa navatrump zvinogona kuzokanganisawo magariro anga achiitwa munyika dzakawanda wanda idzo dzakafanana neaid idzodzo rubatsiro rwavanga vachipa ndorukushamwari chaivo nekuti vanenge vakaukasha huno kuti nyongo dzimwe nyika dzanga dzichishamwari dzeamerica ikonaodzaishamwari dzavo saka zvakawanda zviripa kuti nyika zvinhu zvigadzire kuti nyaya dzakaita dzotaurira dzatoita kusenate dzotaurira kuti south africa yakamira seo yakamira seo yakamira seo saka panotinese ipapo
tinoonawo kuti uremu hwemari yekusouth africa hwerand hunenge hwati dzikire zvichienzaniswa nedhora rekuamerica zvingave zviine chekuita here nemashoko ari kubva kuna vatrump aya
zvekudzika iko zvine zveupfumi hwesouth africa yes hunogona kudaro zvavo asi zvaitwa nezviro zvisiva nanhasi izvi inyaya yemashoko avatrump vanhu vanofana kuzvinzwisisa kuti vatrump right now is the strongest man in the world kana uri mukuru wenyika huru pane nyika dzese zvavataura nyika dzese dzinoteerera saka yes pavataura ipapo rand ratombokanganisika zvishoma shoma handizivi hangu kuti pakenda kumberi ko kapavachatanga kushandura mashoko ashandurwa navaposa mashoko ashandurwa naminista weforeign affairs emusouth africa nemashoko acharamba achienda mberi kuda kuti vanhu vachadii vachadzikama nokuti market pakuti businesses vanonyanya kutenga chaicho mashoko ataurwa nevanhu vakuru
izvo zviri kuitika musouth africa pakati pesouth africa neamerica zvine zvazvingakanganisawo here upfumi hwezimbabwe tichionawo kuti zimbabwe inoraramawo kubva mumamiriro eupfumi hwesouth africa
south africa ndo big brother wesaturday saka big brother wenyu munogona kuti kana mukamboshupika mumuzendamira akazungunuka uyoyo mese munogona kutoona saka dei zvaitoita kuti vanhu vemusadhati vaitogara pasi nemashoko iwawo akangodai chetewa vaitogara pasi kuti vaone kuti toita sei kuti tiuwe noushamwari hwakanaka nesouth africa yes asi noushamwari hwakanaka nenyika huru yakaita seamerica nedzimwe nyika nokuti zvazviri izvi kana south africa ikanzi zveshuwa shuwa yaita sanctioned neamerica asadhati inokosora nokuti zvinhu zvinenge zvatishatira yamwe nesondiwekuzimbabwe.